primitiva di un babbo maschile. So, I came up in a campaign, you know, to just one pet campaign for the girl child.
Saka pari zvino mune vamwe here vamuri kushanda navo kana kuti muri kumhanya nechimuti chenyu mega?
Aiwa, I just work with my friends. Handina organization and familia.
Ivo vagari vemudunhu ramuri tanzwa kuti muri mumasvingo vari kutambira nawo sei nechirongwa chenyu ichi?
Last year takambokoleta futi mapedza nishama mudzangu. Tinongoenda kucommunity and around our friends, business people in Mashingo, and ndivo vanotidetsera. Ndinotosvikaone tandokumbirawo mapeds and give us mapeds tinodonata. That is how we have been making.
Chakakusundai kuti mupindewo muchirongwa chakadai chii?
Okay, what happened is, you know, Naya, when you start talking about menstruation, Naya is the community that really, I think, Naya got to know Dika. For example, it's not just something that you call it to my parents. But I couldn't be the one who's the family to go to. They're talking about, yes, they're not good, yes, the menstruation. So, if you could have everyone, I understand that because this is something that happens to a woman's body, and it's okay, and it's totally normal. Campaign is a two-minute, the criminal does kind of change, but the same, but come on, you should also understand that this is normal, and it's not something to change.
Kunewo dzimwe hama dzinogona kubatsira mumasvingo imomo nekune dzimwe nzvimbo vasiri kuziva kuti kuna Miss Tina uko vari kuitawo zvavari kuita vangangode kukubatsira iwo vanongowana ikupi?
Tina vanowanikwa pa 0774 565 333